Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvita 10/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwadi kuti vamuna kuti takavapiwa namauto. Saka zvizhinji totoda kutinzwa kumauto, asi takangoona zvairi kuti vakagadzira zvizhinji rekabhineti. Yekuti takaona vana General Zusiso avo vakanga vachititsanangurira nekwezvekuenda kwava Mugabe, ndo vataona kuti vava paforeign affairs international trade. Tekuona vaperezishirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika, kwete ivo vaMnangagwa.
Ichokwadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwatatinako na Justice Rita Makarao. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiriko kuti tinovavenga bodo, kwete. Kunyunyuta kwatoka kuriko kuti mai Makarao vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inotaura nezvekusiya basa kwaamai Rita Makarau sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvinoshivirwa nebato iri zvichitevera kusiya basa kwaamai Makarau. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa semutungamiri wenyika nemauto ayo anoda kuratidza pasi rese kuti muZimbabwe mune hurumende inotungamirwa nevanhu vasiri mauto. VaMazodze vanoti mauto agara achitonga muZimbabwe uye hazvishamise mune remangwana vanhu vonzwa kuti mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga ndivo vava panyanga.
Sekutaura kwandakamboita muzvirongwa zvakapfuura ndichiti kuratidzira kwakaitwa navanhu kwaisava kuratidza kuti vanhu vaida vaMnangagwa, asi kwaiva kuratidza kuti vanhu vakanga vasingachade mutungamiri anga ava nenguva nemakore mazhinji achitungamirira nyika yeZimbabwe anoitova Robert Mugabe. Saka hatingati rutsigiro rwairionekwa rwakarurwa vaMnangagwa, asi kwaiva kuratidza kusafara nezvavaMugabe uye kwaiva kufarira kuenda kwavaMugabe. Vanhu vaivanga vaine tariso yekuti vaMnangagwa vachinge vazopinda pachigaro paizoitwa hurumende yobatanidzwa iyoyo zvinenge ichizoshandura upenyu hwavanhu. Asi zvisinei, vaMnangagwa vana mashoko akawanda mazhinji kana mazhinji avakanyanya kutaura pamusoro pavo. Asi vaMnangagwa chokwadi kuti vaMnangagwa takavapiwa namauto. Saka zvizhinji totoda kutinzwawo kumauto, asi takangoona zvairi kuti vakagadzira izvozvi military cabinet. Yekuti takaona vana General Zusiso avo vakanga vachititsanangurira nekwezvekuenda kwava Mugabe, ndo vataona kuti vava paforeign affairs international trade. Tekuona vaperezishirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto. Saka tikuona kuti hurumende yachakada kuita like a military cabinet. Saka kutiti vaMnangagwa vaine simba ravainaro nechipachiro kuti kangoti vaMnangagwa zvesivilian face of the military government that is running Zimbabwe at the moment. Saka tinokutaura pakuti zvinhu zvedu zvagara zvakangira zvechiutouto, asi taitarisira zviri kuti vaMnangagwa vaigona kuti vachishandura zvishoma sare zvakanga kuombeserwa kwataita vana vaMugabe. Asi zvisinei, tinotarisa kuti tichangobatira pashoko ravaMnangagwa rokuti vakati tichange tichienda kusarudzo uye sarudzo dzenge dziri pachena.
Muri kutaura imi kuti nyaya dzesarudzo kuti vaMnangagwa vakatizvo tichaenda kusarudzo, tiri kuona mai Makarau vanga vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission vachisiya basa. Munoona sei kusiya kwavo basa?
Ava mai Makarau chokutanga tinofanira kunge tinyatsokuzivisa kuti mai Makarau munhu weZanu PF, munhu akanga akasarudzwa navaMugabe Saka tinongoona kuti kuenda kwa Mugabe tine vazhinji vakanga vachishandidzana na Mugabe kusangana nemukwasha wavakasiya kuya Zimbabwe achinge achiona kuti vateza vake vasiya basa. Saka vana makarawo vanhu veutama. Saka vanhu vakuona kuti havasinawo mukana wekuramba vachashanda. Saka tinoona kuti vamunangagwa vachange vachisawo munhu wavo asi tinangoti zvinhu zviri immaterial to the democratic discourse. Kuti kuenda kwa makarawo nokupinda ari kupinda vanhu vakangofanana vari vese vari PF. Saka zvatinenge tarisa ndokuti the system yezvari PF iri kurana maelections tikutarisira kuti dai vaita demilitarize vabvumirwawo mainternational and local observers pamwe nepatange tine saro dzinenge dziri pachena asi pari zvino tikutaura chokwadi hapana chaina kuchenyanyisawo jeka kuti ngavane saro dzakajeka muzimbabwe.
Kuiswa pachigaro kwakaitwa vaperenzi shiri navamunangagwa munoona vachitambirwa here nevanhu vekumatebeland nemidlands?
Ndisingadi kutaura zvamundakambotarisana nematebeland nemidlands kunochitinganyanya kuva very so much regional asi vaperenzi shiri munhu anogona kuti netsekei kuti agashirwe nenyaya yezimbabwe nekuti nyaya dzekukura hundi nemhirishoko yekukura hundi yeinyaya yakabata munhu wese wese ari munyika yezimbabwe kunyanya vanhu vekumatebeland nekumidlands. Asi chokwadi ndechokuti vanhu ava vanyatsogashirika zvakafanana kana iwe general Sibusiso Moyo chaivo vanobva kumatebeland vanorelata vanhu vekumatebeland asi ndo vakanga vachitungamirira kuurayiwa vari brigadier general muna 2008 vachizopromota general vari brigadier general Sibusiso Moyo vairana matebeland yese 2008 takatambudzwa nekushungurudzwa zvakanyanya na general ava vamwe vana vakavezimbabwe vakaurayiwa vamwe vakaparara nanhasi hatisizwa kune makuva avo. Saka vanhu vechiutwa vakafanana system yavo ndeimwe chete vanaperenzi shiri ndiye ari babo but zvinongonetsa vanhu vechiutwa ava kutaura chokwadi munyika yezimbabwe zvichatotinetsa nekuti hurumende yacho irikugadzirwa vamunangagwa vabva tingati patati chikwera vachatipawo chingwa vachatisira chingwa vabva vatisira ndove mumapuresa taifunga tichatyira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vachitaura vari parunhare vari kunew york kuno kuamerica.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoti inotambira nemufaro kusiya basa kwakaitwa nevange vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau. Asi mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti chavanga vachinetserana naamai Makarau inyaya yemabasa matatu avanga vachiita izvo zvange zvichipa kuti vawandirwe nebasa. VaGutu vanoti dambudziko ravapo nderekuti nyika ichapinda musarudzo here isina sachigaro weZEC.
Icho kadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwatati nako na Justice Rita Makarau. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiriko kuti tinovenga bodo kwete. Kunyunyuta kwacho kwakuriko kuti mai Makarau vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo. Vanga vane basa rokutanga varivo chairperson weZEC. Rechipiri vanga vari Supreme Court judge. Rechitatu vanga varizve anonzi secretary weJSC zvichireva kuti munyori mukuru weJudicial Service Commission panguva imwe cheteyo. Saka zvaitinetsa kuti mabasa matatu ava pamunhu mumwe chete vanozowana nguvai yokumaita ose zvakanaka zvokuti vaikwanisa kuzoita basa zvinodiwa kuti riitwe pamaposition matatu avanga vainawo avo vanga vakapfeka heti nhatu nguva imwe chete. Saka hongu tinoti tinofara nekuti vabuda pane rimwe basa. Asi kusuwa kwedu kunozoyazve pakuti tisingazive kuti pari zvino nenguva doko doko yasara kuti tienda kumaelections mwedzi ndofunga yasara kana minomwe tisati tasvika kumaelections a2018. Zvichazoitwa sei kuti pawanike munhu achatora chinzvimbo chamai Makarau? Ndo rimwe dambudziko ratinaro.
Makaudzwa here nehurumende kuti mai Makarau havasisiri sachigaro veZEC?
Takatongoverengawo mapepa, takatanga ngotozoverengawo mbepa reHerald kuti mai Makarau vatoregera basa. Hapana kutombopuwa kana zvikonzero kuti varegera chii. Zvakangoitika ndikangoti muchimbi chimbi. Zvizenge zvakutaridza kuti hakuda pane zvakaitika kuti vakamanikidzwa here kuregera basa kuti vakaregera voga hazvina achaziva. Asi zvinenge zvinotaridza kunge vakamanikidzwa nokuti maregere acho ebasa akaita kunge zviya zvekukasika-kasika zvechimbi-chimbi zvinenge hameno zvimwe zvanga zvakanganiswa ipapa. Saka ndo zvimwe zvinongotishungurudzawo kuti zvinombofamba sei kuZeki ukoko kuti mukuru weZeki unongonzi chiripo richo basa ndatosiya iyo maelection apedo kudai hameno kuti zvinombofamba sei.
Pamutemo hurumende inofanirwa kunge ichikuzivisai here kuti pane munhu ari kufanira kubata basa ranga richitwa nasachigaro sezvo imi muri bato riri kupinda musarudzo.
Pamutemo vanenge vachifanirwa kunge vanotizivisa kuti pane munhu atora chinzvimbo kana kuti asanombobata chinzvimbo. Izvo zvakataurwa hazvo vakati ivo vaimanyo magade ndo acting chairperson wezec. Izvo ndo zvetikangori zvakataurwa, asi chinhu chikuru ndechekuti handizivi kuti vachada kuti tipinde maelection pana acting chairperson here kana kuti pana substantive chairperson. Isi tinenge tichishuvira kuti election chinhu chinokosha, zvinenge zvichidawo kuti panoitawo election pavange pane substantive chairperson. Ndo muonero wedu, nokuti munoziva munhu ukangonzi uri actinga pane zvimwe zvinhu zvokuti mamadecision pamwe unenge uchitongotya kuti utore, nokuti unenge uchiti handisandanatsopinda pachinzvimbo chaipo. Saka ndonatso kuti zvinenge zvakanaka kuti tiende kumaelection pavana substantive chairperson.
Ivo vanzi vaite basa rekusanobata basa rasachigaro ava manga mushanda navo zvakanaka here nguva dzisedzi?
Hatinaiti dambudziko navamagadhe. Tinovaziva nokuti vamagadhe tinoziva kuti ndo vanga vari dean kufaculty of law pauniversity yeZimbabwe. Munhu wokuti haini ndotovaziva kumakore akawanda, makore anopfuura kana makumi matatu 30 years. Tinovaziva chaizvo zvakanyanyisa. Handioni hangu tingapokana navo, asi dambudziko ravangangaita nderekuti ipapo pakunzi uri acting, nyaya yakaita semaelection inyaya inokosha. Zvine zvingodawo kuti pava nemunhu anenge ari substantive.
Mainyunyuta imi vemapato anopikisa kuti izvo mai Makarau munhu weZanu, munhu akambopinda muparamende akamirira Zanu, mune chivimbo here nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa?
Chinonetsa ndechekuti vaMnangagwa vachangopinda mubasa reupuresident havana mazuva akawanda. Toziva kuti vakagadzwa musi wechishanu, musi waNovhemba, musi wambudzi 24. Havatorina kana mwedzi chaivo vari panyanga sapuresident. Ndoona sekuti iye manje tingangoti muchirungu ndo zvatinoti zvihanzi, the jury is still out. It's too early kuti tivajaje. Asi pari zvino hapana chataona isu chati chachinja muzvakanaka kuti tingati pane munhu mutsva ava pa state house sa president. Tongoona sekuti changochinja ifesi nezita ra president, asi maitiro ndiwawo. Maitiro ndiwawo eZanu tinongoona even pa TV yavo yeZTV. Vamakavhira vanongoita vanongokavha nyaya dzeZanu chete, havamboti kuti pavoisi mukana opposing political parties kuti tiwanewo mukana wekubuda pachivhitivhiti. Ndoona sekuti ngoma ndiyo changochinja chete kuti hanzi bhazi nderimwe chete iro, changochinja mutya iri, asi bhazi ndiro rimwe. Saka pari zvino handioni chachinjai.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vechidiki vedzisondo vari kubatana nekanzuro yechinhoi mukuchenesa guta ravo pamwe nenzvimbo dzinogara veruzhinji kuitira kuti vadzivirire zvirwere zvinobata nekuda kwemvura yakasviba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chipo chedanga remombe dzinosvika 15 dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West vaWebestasha musvondo rapera, vamwe vagari vari kushoropodza izvi vachiti zvinokurudzira huori munyika sezvo mutungamiri wenyika achizotadza kutora matanho akaomarara kana mupi wechipo achinge akanganisa. VaShamu vanoti vakapa vaMnangagwa chipo chemombe vachiti dzakabva kunhengo dzeZanu PF mumatunhu madiki muMashonaland West. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBenedict Sova vanoti zvipo zvinopofomadza, nekudaro chinhu chakaipa chinokonzera kuti vanhu vazopedzisira vanamata vatungamiri. VaSova vanoti zvipo zvisina mwero kunenge kwave kutenga mukuru, izvo zvinoita kuti akakanganisa anozongoregererwa nepasingaite.
Ndinoona kunge zvekuti topa magifts kune mapresident edu especially zvisina malimiti zvikaizvi, ndoona nge zvinozokwanisa kuzokanganisa mafungiro apresident. Nekuti unozoona kuti iye president wacho anenge akuti kana kuri kunzi lesei munhu iyeye azotadza, ndo vanhu vatozonzwa kuti varegererwa kwange vaburitswa mujeri. Saunozoona kuti justice haizonyatsoitika, ende iye kutonga kwake anenge akutonga ane kamwe kafavor kaundi kabayasi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari vaAlex Noaita vanotitsika yekupa vatungamiri zvipo inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichikanganisa mafungiro avo.
Chiona iye manje vamunangagwa vonzi vagadzwa sapresident. Handitika, because vanhu vaya vagara vari corrupt vaya vari kuda kutry kupleasa munhu aitwa president kuti asaone kuhipi hwavo. Ndo vanomhanya mhanya votsvaga zvipo vachitora muvanhu vakasiyana siyana kuti onai tinoda kuti tinopa president kuendeswa zvinhu zvakadaro, which is wrong.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti zvipo kuvatungamiri imviro mviro dzeuori.
Ndo kutanga kweuori ikoko. Hazvibvumirwe zvachose. Nokuti kana vanhu vakatanga kupa zvipo kuna president, president anohora mari yakawanda kudaro, vanenge vachitenga atinoti mafavors kubva kwaari.
Vamunzora vanoti hapana mutemo unorambidza kupa zvipo kune mutungamiri wenyika, asi vanoti zvakakosha kuti pave nemutemo kudzivirira uori.
Mutemo uyu hauna kunyorwa pasi, asi mutemo unoshandisa yatinongoti common sense. Zvagara zvichizikanwa paspace zvokuti president hafani kuwana magifti iwayo. Saka hapana kuonekwa paine need yekunyora mutemo wacho, bati sezvazvakuita izvo zvaakutoreva kuti zvoita kuti zvichinyorwa.
Vamwe vanhu vanoti vamwe vanenge vachiita zveori muhurumende vanopa zvipo kuvatungamiri venyika kuti pashaye zvanoita kana vabatwa kana kuti vagoregererwa kana vatongerwa nguva mujeri. Dzimwe nyika dzinopa muganhu weuwandu kana ukoshi hwezvipo zvinofanirwa kupiwa mutungamiri wenyika vachiti kana zvakawandisa zvinoenda kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Iyo yanga iri nyaya yevagari vekumashonaland west vasiri kufara nechipo chemombe dzakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaWebster Shamu vanova gurukota rinomirira mashonaland west.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Ane mumuchirongwa ndini Ray Choto. Chikwata cheFC Platinum chiri kutsvaga vatambi vatsva vakawanda senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chinonzi chiri kutaura nemutambi Christian Epupa, oyo anga chikanda zvibodzwa pamadiro kuDynamos nevamwe vatambi vakaita saRaman Kutsanzira weHighlanders, Kwada Amin weNgezi Platinum Stars naAlec Murimba weHwange paine chinangwa chekusimbisa chikwata chavo cheCAF Champions League. Epupa uyaitarisirwa kusimuka kuenda kuSouth Africa kunotaurana neBidvest Wits achiri muZimbabwe umo netishanu akatambidzwa mukombe wake wekupepa vatambi gumi nemumwe chete avo vakaita mashiripiti mumitambo wemuZimbabwe mumwaka wenhabvu wa2017. FC Platinum iri mubishi rekutsvaga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata chavo chemuCAF Champions League, umo vari kutarisirwa kusvika kana kudarika masemifinari emakundano makuru ezvikwata zvenhabvu muAfrica aya. asi vatsigiri venhabvu munyika vanofunga kuti chikwata ichi hapana kwachinosvika chikasasimbisa matambiro acho, kunyanya kuvatambi vanonwisa zvibodzwa avo vaitatarika kunyange hazvo vakatora mukombe weleague. Chikwata ichi chakakundwa mukukanda zvibodzwa nechikwata cheDynamos, icho chakapedza chiri pachinhano chechipiri pamwe chete nengezi Platinum Stars, iyo yakapedza iri pachinhano chechitatu pamwe chete neCapes United, iyo yakapedza iri pachinzvimbo chechishanu. Muteveri wemutambo wenhabvu vaPetros Mandebvu vanoti FC Platinum inofanira kugadzirisa pazvibodzwa apa.
Yakawina zvayo champions, ikawina Kasolaga champions, but kwaya kuda kuchinotamba kuChampions League uko manje mastrikers avo handifungi kuti vanokwanisa kutamba. Havana maplayers anokwanisa kugowesa, havana striking force yavo inenge iri kuleka.
Asi Epupa ari kuonekwa semutambi angangopedza chirwere cheFC Platinum ichi mushure mekukanda zvibodzwa 12 makwikwi eKasolaga Premier Soccer League mumwaka uchangopera. Kunyange hazvo Bidvest Wits iri pamberi mukuraura Epupa, FC Platinum ingangovatorera mutambi uyu pamuromo sezvo Dynamos iri kuda kumutengesa kuchikwata chinobuditsa mari yakawanda kudarika zvimwe zvikwata. Asi kuvatambi vakaita sakutsanzira naAmin, avo vasina kukandirwa chirauro kuSouth Africa, kugona kunenge kudada ingangobudirira sezvo ichikwanisa kubhadhara kutenga vatambi aya zvisina pikiso. FC Platinum yakatotenga kare Liberty Chakoroma kubva kungezi Platinum Stars. Chikwata ichi chiri kudzora zvekare vatambi vakaita saKlopas Kapupurika naIshmael Wadi, avo vavaive vamboendesa kuDynamos nekuBlue City. Anotaura akamirira FC Platinum muzvare Chido Chizondo vanoti vachabuditsa vatambi vavo vemuCup Champions League kana vangopedza kuvaunganidza. FC Platinum inofanira kunyoresa vatambi vayo vemuCup Champions League neve Confederation of African Football musi wa30 zvita usati wadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Rachel Tom. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zvinotefenyurwa na6am uye na2pm. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha kuStudio 7 @voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu pachatanga, munokwanisa kunzwa nhau idzedu idzi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com.
Mumaoko ake Jehovha Samasimba.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake Jehovha Samasimba.
Mari baba
tiratidze simbare.
Mari baba
tiratidze.
Yeah.
Jehovah makanaka mumanzi we Christ like choir uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi munyadzi zvematongero enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika kwete ivo vaMnangagwa. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbaradza chikwata ichi apo chichange chichitamba mumakwikwi eCAF Champions League. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here chirongwa chedu chinotanga na 6 a.m. chizoteverwa necha 2 p.m. topedzisira necha 7 p.m. Kana muchinge muchinzwa zvirongwa izvi, tumirai tsambambozha kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Chris Gande.
Só com isso.